Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Gumiguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwechiuto vari mudunhu iri. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yokushandisa mari yebonus mukuparadza kubatana kwevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Umwe muchikairi wemagonyet vaColden Mpezani vanoti vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vari kufundiswa neuwandu hwevechiuto vari mudunhu iri umo vakadzika matende. Nezuro vanonzi vange vakadzika matende pazvikoro, asi nhasi vaonekwa vachienda pane imwe nzvimbo iri nechekure neveruzhinji inonamatira vatendi vechipostori. Bepanhau reZimbabwe Independent rinoti rakatumira mibvunzo kusangano reZimbabwe Defence Forces nemusi wesvondo rino rikaudzwa kuti masoja aya ari kupagudzidziswa vachinzvizve vari kuchengetedza nzvimbo iyi. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemauto amai opakashiri, asi nhare dzavo dzange dzisingadayirwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye navamupeziani nezvenyaya iyi.
Zvandakaona, ndakaona masoldiers anga akakemba muzvikoro, zvikoro zvese zvandai kwandakapfuura nako, chikoro chepakamutsenzere nekapiripiri nekatarira nemukumbura nechisweti kuenda kaitano, ndakaona angori masoldiers akakemba. Dheni nhasi ndiwekmeti yangu yandinoshanda nayo iri pakapiripiri izvezvi anati masoldiers aya pachikoro pakapiripiri havachakuvabuda, vaenda kumhiri kwerukova panonamatira vanhu chechijohani masowe, ndopavakemba ipapo. Ikoko hakuna dzimba kusango, ndokwavakemba kwavaisa matende awanzi matende avo akawandisa vavaisa ikoko.
Vari munharaunda umu vari kuti chii nenyaya yekuti masoja ari munharaunda yavo?
So far handisati ndabata information yakanyatsozara kuti vanhu vemunharaunda kuti vane full information yekuziva here kuti vanhu ava vambovingei vari kudei. Pandakapedzisira kunzwa vanga vasingatoziva kuti vanhu ava vavinge chii vari kudei chii, because zvinonetsa kuti ungoenda ubvunze kuti komo uri kudei.
Zvakamboitika here kuti masoja awanikwe ari munzvimbo iyi?
Vakambouya ikoko, vakaimboenda ikoko kudande nenyaya yetakuenda kumaelection. Kwaiitwa zvezve zvejambanja zvezveya kubva 2008 vakamboenda, 2018 vakaenda, 2008 vanga vakuita sort of like vaipa power mayouth kuti varove vamwe vanhu vaiva inzi ndebe yanga iri MDCT kwatsvangira iyai, pachiitwa mashort sleeves vanhu vachidamburwa maoko vachidi vachiurayiwa vanhu, vakamboenda ikoko.
Saka imi munofunga kuti zvine chekuita here nesarudzo?
Ndiri kuona kuti zvine chekuita nenyaya yemaelections ari kuda kuitwa. Vari kuda kuedza kupinza fear muvanhu kuti vanhu vasavhotere imwe pati kunze kwezanupf.
Pavanenge vari munzvimbo idzi vanenge vakapfeka mayunifomu avo here, uyezve vanenge vari panzvimbo imwe chete here kana kuti vari kufamba sei?
Pandakavaona ini vamwe vari mumatende mavo, vamwe vachitenderera tenderera kugiraundi, vamwe vanga vakapfeka mayunifomu, vamwe vanga vasina vanga vari kumatendo vanga vasina mauniform then vanga vachifamba famba vanga vane mauniform
avo vange vari mumwe mutyairi wemagonyet vacolin mupezani vari parunhare namavelous muhlanga nyahuye westudio 7 Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti hasi kufara nedano ratorwa nehurumende rekutambirisa vashandi varo mari yemabonus ichishandisa ongororo yekuti mushandi aishanda zvakadini gore rese. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabonus zvichitenderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal. Asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti nhasi vachaendesa gwaro renyunyuto kumushandirwi wavo Public Service Commission. Vamasaraure vanoti iyi ndeimwe yenzira iri kuda kushandiswa nehurumende mukupesanisa vashandi.
Tiri kukashamara tichinzwa mashoko anotaurwa nehurumende vachiti havachape bhonasi munhu wese, vakuzongopa vanhu vanechienderana neperformance yemunhu. Tikatarisa varayiridzi nemamwe macivil servants ese vaane makore vachiziva kuti panopera gore vanopiwa bhonasi ravo. Izvi zvaakuuya izvi vanenge vaakutyora makodzero dzevanhu. Vanhu vane kodzero, vane malegitimate expectations, saka administrative justice inenge yatopotsewa ipapo kana vanhu vakanyimwa mari dzavo. Asi tinoona kuti zvinhu izvi zviri kunyanyoitirwa kuwedzera kudivhaidha vashandi, kuti vashandi vasarwe chirwirangwe vari pamwe chete, nekuti mumwe neumwe anenge akurwisana nemapepa ake kuti akwane kuti apiwe bhonasi. Saka collectivism panenge pachisina, zvinozodzikisira simba revashandi pakurwira muhoro wavo. Tikanyatsotarisisa zvezvakare tinoona kuti avanoti maperformance appraisal hadzisi nzira dzingambonyanyowedzere kushanda kwevanhu pabasa kana vanhu vasiri kufara. Zvinoita kuti vanhu vashande mufaro unowanikwa nekuhora mari inokwana. Hurumende ngairwisane nekupa vashandi mari vanobva vawedzera kushanda, vasanyanyorwisane nekuisa maconditions ekuda kurwadzisa vashandi. Asi isu hatisi kuzorega izvi zvichiitika. Vashandi vose vehurumende tinovakurudzira kuti vazobatana nesu kana tichinge takuti hurumende yapotsa yakuda kutinyima mari, tirwe pamwe chete, tirwe tipuwe bhonasi yedu nekuti ikodzero yedu.
Asi vamasaraure, pane chakaipa here kuti mushandirwi ati ndinopa mari yakawanda kune avo vanoshanda kupfuura vamwe? Kana vachiti vanoda kuona mashandiro anoita munhu vagomupa mari, pane chakaipa here pazviri ipapo?
Kana mushandirwi aakuda kuwedzera mari yekuti vashanda kudarika vamwe vanoda mari, hongu kana tiri kumaticha tine maticha anobuda mune maei vana vachipasa vakawanda nezvimwe zvakawanda wanda, izvo zvimwewo zvavangatozoite mamwe madanha pamusoro peanyuwal bhonasi. Anyuwal bhonasi iri tinongoti munhu wese ashanda gore rose achienda kubasa kusvika gore rapera anofuwa puwa anyuwal bhonasi rake. Kana kuine mamwe mabhonasi eperformance avanoda kuzowedzera, hativarambidze kututsira zvavo pamusoro peanyuwal bhonasi.
Imi sesangano, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi? Pane danho ramatora here kuti iyi nyaya igadziriswe?
Ari zvino tangotanga nekunyora gwaro ratichatambidza kuvakuru vedu vebasa vePublic Service Commission, tichivaratidza kunyunyuta kwedu nekuvaratidza kusave pamutemo kwedanho ravanoda kutora iri. Saka tichatanga nekuvatambidza tichatotanga nekuvatambidza gwaro iroro tozobvisa ipapo, bvira ipapo tichienda mberi kana tichiona mhinduro yavanenge vatipa.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nyaya dzekupiswa kwemasango neminda dziri kuramba dzichiwanda munyika. Sangano reEnvironment Management Agency EMA rinoti kusvika pari zvino vanhu gumi nevasere varasikirwa neupenyu vachiedza kudzimira moto mumatunhu avagere. EMA inoti iri kushanda nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende kudzidzisa veruzhinji kuti vadzivirire masango nemisha yavo kubva kumoto. Bazi rezvekurima rakazivisa nezuro kuti kusvika pari zvino varimi vegorosi varasikirwa nemahekita akawandisa mumoto iyi. Misha inonzi iri kutsva uye mhuka dzesango nezvipfuwo zviri kusara zviri pachena nekuda kwekushaya mukuziya nezvenyaya iyi. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reEMA Amai Amelka Sidanke kuti tinzwe zvizhinji.
Yes, this is a very interesting question because I want to point out that as of this year, using our statistical analysis,
munofanira kunzwisisa mamiriro ekunze munyika yeZimbabwe sezvo tiri mubandiko reSavannah Region. Saka kunopisa zvakanyanya muchirimo. Zviri nyore kutanga moto nekuda kwezuva nemhepo zvakanyanya, uye kuidzima kunonetsa munguva inoyi yegore.
Our people are now more aware of the impact of wildfires.
Isu sesangano reEMA tiri kushanda nemasangano akasiyana-siyana nehurumende nevanhuwo zvavo kuti vaite mafire guards. Vadzidzise vashandi vavo nemhuri dzavo nzira dzekudzima moto nadzo kana dambudziko iri ravawira.
Tabvunzawo kurudziro yavangapewo veruzhinji rwenyika pamusoro pekutsva kwemasango nenjodzi dzinobata vazhinji nemoto.
But because of the windy conditions that have stretched for longer this time around, we are seeing
tukukurudzira veruzhinji kuti vasatotange moto yacho zvachose kunze kwedzimba. Ivo veruzhinji vachiwo vanofanira kuti vazive kuti zvakakosherei kuti vadzivirire misha, minda nematunhu kubva kumoto.
Mutauriri wesangano reEMA Amai Amelka Sidanke vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvemhuka dzesango. Vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action Dr. Mo Angel Zimbiza kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Tine urombo chaizvo nevanhu vakarasikirwa nehama dzavo panguva inoyi yemoto. Kazhinji kacho nyaya dzemoto dzinowanzonetsa kubva kunana July kusvika munana October muno. Inenge iri nguva yokuti kunenge kuchipisa, kune mhepo, uye sora rinenge rava kutanga kutsvawo rinenge rakawanda. Sora racho rinowanikwa riri mumasango nomumafamu dzevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo, moto ukangobata unobva wakasira kupararira kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kamwe kacho nemhepo inenge iripo senguva yakava inoyi yemuna October, kubva munana September uku kwava kune mhepo yakanyanyisa. Saka moto wacho unobva watongopararira nokukasira zvekusvikira vanhu vakazama kuudzima vanokwanisa kupetura varasikirwa neupenyu hwavo nokuda kweukasha hunenge hune moto uyu.
Zvino zviivo zvinenge zvichifanirwa kunzi zviitwe kuti vanhu, zvirimwa, mhuka dzesango naiwo matondo achengetedzeke kubva kumoto iyi?
Ya, kuchengetedzwa kwemasango edu nezvinhu zvese zvatingati manatural resources zvinotoda kuti vanhu tese tibatirane pamwe chete. Because kutanga kunoita moto kazhinji kacho vanhu vanenge vachimedi, vamwe vanhu vefodya, vamwe vanoitawo zvegoridhe, kwozoita vamwe vanenge vachidzimawo chituro uti vanotangawo moto idzodzo. Saka tine chikurudzira kuti vanhu vasangotanga moto usina kudzivirirwa, zvinobva zvaita kuti zvikonzere kuti moto uyu upararire. Saka ndo chinhu chokutanga chokuti vanhu ngavarege kungotanga moto zvisina tsarukano, uye ngavave vakachenjerera kuti vari kurasa kuti zvishanyi zvavo zvefodya. Kana kuti vakatanga moto ngavave padhuze, pokuti vanokwanisa kuti zvavanenge vaita zvivapedza vodzima moto uyauyu. Saka ndo chinhu chokutanga.
Renti nchechikiri ndo chokuti wanwane mafamu kwa hundi minda mikuru. Tine kure zira kutindawaisa anonzi mafaya gada. Ndo yokuti unenge akaita semugwagwa. Unoita kuti kana moto ukabata rimwe divi zvero wakuti hauchaya mbuku uchienda kune rimwe divi. Kunyange even mumanational parks atinawo kunogara mhuka uko tinenge tichimaonawo mafaya gada ariko anokurudzirwawo kuti kana pakatangawo moto chero kunogara vanhu moto uyauya hauzopetsiri wayambuka ukaendawo kanouraya mhuka.
Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mamunofambawo muchiona zviri kuitika hurumende nemasanganowo akazvimiririra nemakambani ari munyaya dzine chekuita nemasango nematural resources iwaya vari kuita here zvakakwana mukurwisana nedambudziko remoto iri?
Hongu, pane zvimwewo zviri kuitwa kunyanya mumaeducation and awareness imomo. Pari kuitwawo macampaigns atinoona achiitwa nanaema nevamwe vakadaro veforest. Vanenge vachizamawo kudzidzisa vanhu kuti vangadzidzirira sei kuti vasabatwa nenyaya dzemoto idzi uye kuti vangaitawo mafaibhadhi akambotaura sei uye kuti kana moto ukatanga vanokwanisa kuudzima sei. Zvese izvozvo ndedzimwe nzira dzavanenge vachizama kuti vadzidzise vanhu but I think dambudziko rinozowanikwa idambudziko remaresources kuti sometimes maresources anenge ari mashoma.
Avo vange vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action Dr. Mo Angels Mbiza vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vaMasimbati Vashi vanoti gore rapera vakatanga kambani yavo yekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvarasikirwa neupenyu. Kambani iyi inonzi Rijeko Funeral Services. Vati Vashi vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri nedzimwe nyika zvitenge mapolisi kuitira kuti vasazonetsa hama dzinenge dzasara. Vanoti vari kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mutanganya uye navati vatyi nezvenyaya iyi.
Zvakaitika uchii ndechekuti taibatsira vamwe vanoti aibatsira aite personal level kuendesa mabhodhi avo kumucha private kusati arejista kambani yedu. Saka we discovered kuti we had a lot of inquiries from vanhu vangwara around isusu mucommunity matiri. Naizvo zvakati pashungu kuti regai titange kambani reformalized kwakuregister kambani kunje kufunara sezvo takaregister muno South Africa yani 1-2 months iri muindustry.
Mungati kambani yenyu iri kutambirwa sei pari zvino?
So far ndingati vanhu vari kuigamuchira. Handizivi kuti inyaya yezita here kana kuti yechii because community yatiri mukamutauro jekufunaral services zvakanakisa. We are having a lot of inquiries emarepatriations nemapolices.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri mune dzimwe nyika fanike ikoko kuSouth Africa vatore amuri kuti mafuneral policy aya?
Zvakakoshesa. I think kana muchifollow up masocial medias muri kuona maincidents mazhinji ari kuitika muno mostly vanhu vari kufa nefunotiwo unnatural deaths yekuti munhu achingofamba urohwa nepfuti urohwa nemota wabaiwa nebanga ofa. Saka kugara wakarongeka munhu zvakangonaka nguva dzose nekuti zvinozopa dambudziko community nefemili inenge yasara kuunganidza mari dzekuti ukwanise kuendeswa kumusha kana usina polisi. Kana une polisi yako zvinova nyore.
Pasi pepolisi iyi munopa chii kune munhu?
Mapolisi emamiriro akaita isusu they are in different packages anotangira pa130 rand zvichikwira. Saka it depends nepackage unenge wachuza. Mostly tinokupa motikari etinotaidza kuti hesi, tokupa makofini, tokupa kofini, tokupa matende, machairs, tokuendesa kumusha, tosiya takuita kumusha panzvimbo yaunoda kuti piginitsi.
Vanenge vachida kunzwa zviri kuita mabasa yenyu vanokubata ipapi?
Tine mapages edu, tine nonzi Rijeko Funeral Services iri paFacebook, zero nzi chiro cheko funeral services iri pa we are on Instagram. Then we also have our own website, www.jokofunnelservices.com. Our physical address is also in on number 59, shop number 4 in Indianville, Johannesburg, Domatiri Momo. Hey, it's our WhatsApp, OK, plus 2771967675. That is our WhatsApp number.
Avo vange vari mutungamiri wekambani yerujeko funeral services vamasimba chivatyi vari parunhare ku South Africa na Marvelous Mhlanganya huye we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mu Newsday, hurumende inoti Zimbabwe yadzorazve kupfekwa kwemamasks munzvimbo dzinoungana kana kusangana veruzhinji. Munzvimbo dzekushandira pamwe nemumotikari, mabhazi, mundege nemuzvitima. Mwedzi miviri yapfuura, hurumende yakazivisa kuti yakabayiwa vose vakabayiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 vakanga vasingamanikidzwi kushandisa mamasks. Munewsday makare, vamwe mai vanotengesa pamusika, amai Patricia Dengezi, vanoda mari kubva kumapurisa noita zviuru mazana mashanu negumi emadhora ekuAmerica kana kuti US$510,000 mushure mwekuurawa nekombi yaityiza mapurisa muna 2017. Zvinonzi amai Dengezi vakange vari pamusika pavo apo mwanakomana wavo akange ane gore rimwe chete akarohwa nekombi yaityairwa namunyaradzi Nyamururu musi waApril 17, 2017. Mwana uyu anonzi akafira ipapo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 tinomukwanisa vashamarari vedu. Tinokwanisa vashamarari vedu navateereri mose mangwana nakanyatsonaka kudai. Ndine nyaya dzangu dzandodawo mundisvitsire kuna vamunangagwa. Ndokutanga vamunangagwa, titirewo fevha mubudise vana vasitole navachotikala musungwa. Vasunungure havana mhosva vakapara. Tigokumbirawo muinde munosunga vaodla jena muvakande mutrongo. Zviri zvatinokumbira. Chatari chatinokumbira ndochokuti imi nezanupf yenyu musepe dhawuni makundikana takanga imborama zvakanano, takanga ichidya mafufu ezvakanga zvasiwa naSmith. Asi izvo apera, hamuna chamakaitira nyika, hamuna chamuitira nyika, uye zvamuna chamuchaitira nyika. Vamunangagwa, chechina ndinokumbirawo kuti musazvirova chipfuva nokuvaka tumugwagwa toitwe feki. Zvirove chipfuva nokugadzirisa muzvipatara. Muite mishonga tisandopondwa kunze kwenyika una South Africa uko tichitsvaga kurapwa. Tokumbirawo vamunangagwa, mubhadhare maticha ndochechishanu. Regai kuturayira education yedu nokuda kuti vana venyu vanodzidza kunze. Tinokukumbirisisai vamunangagwa, ndatenda. Ndini Mrs. Chivaza, ndiri pano paCampton Park paRoodsfield muJoburg.
Postudio 7 jonga kanimire tanonoka hwange uri boi ravakomana wei. Ndoda kupindura pamusoro pemukadzi unoti nemutangwa. Ndokumbira kuti mumuudze kuti handisataura zvina basa. Zvinhu zvaanotaura izvo unoziva kuti ZANU-PF yakarova munhu. Arobwa mutoro wenhau. Mapurisa ananhasi haana zvaakasungwa, havana vanhu vakasungwa ipapo. Saka iye atora hanzi, tiri kutaura nyaya yacho, otaura nyaya yacho kupi? Ndokumbira kuti mumuudze asataura zvina basa pamhepo. Chechitu inde kune vaya unonzi mugwadi uyaya, mumuudze kuti mugwadi zvaunotaura izvezvo ramba wakashinga semashingira wakaita iwawo. Asataura zvina basa, vana vezimbabwe tichitambura so.
PaStudio 7 makasimba here mose mose madjs edu anotipawo nyaya dzinotibatsira nedzinotifadza muno muzimbabwe. Tiri kunzwaka kuti mapurisa aita tekiteki nevanhu vecc, vanhu vetriplec chete ndo vanopara mhosva muno muzimbabwe, ndo vanosungwa nokuda kuti havasi kusapota ZANU-PF. barigai wasunge. Nditi wana jobs kala wako wasunga. Nasu wawura wakumbari kwa tuwaru kwa watemana. Pamu ndio wakatu tanga kutema kwa notijia katusiru. Iyo ndio wako wane swa moto. Kwa iyo wana mkubadi wano sitife. Ah, wanweza NPF wabaro yu wano. Hako nani wanukoka kabachitaura kapa msoroba manguji wakaro kwa. Kana mwoni kamzangwa ututunzwa itutanza. Andato tanga kizu wanya ya chivora iti mainzwa. Action ya matura ndi hibi baku. Kawaji tura kaya action chivoni kuti. Sweshu wa zwaru kutawara. Zwo buda. Laza wazi. Every year mnongo te atishidi. Zwa si matu senya nuruwa wana. Wana swa kano mpozo maite. Ize sure ngere chungu wa free. Mungu wa fara kuitra kukuma. Ne waya wane wa etiru wanyaya. Wago of court indisu. Sinuwa hawa nwamuke kuzunuwa kusiru.
Makadi makadi vashamarari munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzinorerekera indeitwa nomeni bitiasi. Hei, mukomana anofanira kupinda. 2023 mukomana ngaapinde. Zano yatiomesera, tatambura zano yatiomesera.
Makadimo kadimo se Marie Zimbabwe ninonzwa kufara takaudzwa nezuro nakavagadzira chirumhanzo kuti zvirimwa zviri kudhura uye fertilizer kwende kuna hatizi kuzoiwana saka vari kutokuudzai kuti wake up gentlemen ana baba nana mai chimwewe chechitu ndofunga president vanogara kutaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Atichiva kai kuburikidza nakubvisa ivo ipo paya tiise umwe tichange kuvaka chinda mberi kwozoti chimwe chechitree kwendo kuno mainputs hapo tichitaura kuti hapo kudai takatarisana nepresidential election dei angaripo dei tatowapiwa zviri pachena kuti kwendo kuno mainputs hapo. Ana baba nana mai ativei takamuka handi tinogadzirisa zvinhu pa 2023 ipapo paYellow Bone rapindi yake mukomana Green Mingo kunze mukati Yellow Bone.
Ndanga ndichikumbirwa kuti mundimvudzire ka Chris Mutsvangwa kuti zvavakarwa hondo vakambodzingwa muzanu PF naMugabe vakadi kuramba vachiti ndakarwa hondo. Mashoko avo ekungogara vachiti takarwa hondo nyika ino, takarwa hondo nyika ino, kuita kunge ndivo vega vakairwira hondo nyika iyoyo. Mashoko anotosvika mukusvota. Saka vabvunze kuti zvamakambenge madzingwa muzanu PF naMugabe vamusinwa kurwa hondo here.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano reUnited Nations General Assembly nezuro rakavhotera kuti Russia ishorwe mukubvuta nechisimba mamwe matunhu enyika yeUkraine. Sangano iri richiti Russia abudisa mauto ayo mumatunhu awa nekukurumidza. Nhengo dzeGeneral Assembly dzinoita 133 kana kuti 143 dzakavhota kuti Russia ishorwe, asi nyika shanu chete dzakavhotera kuti Russia isashorwa. Nyika dzakavhotera kuti Russia isashorwa dzinosanganisira Russia, Syria, Nicaragua, North Korea neBelarus. China ndeimwe yenyika makumi matatu neshanu 35 dzakareka kuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwemauto ari mudunhu iri. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yekushandisa mari yebhonasi mukuparadza kuba kubatana kwevashandi vehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.